Alugura nongi wa Biden wacha consolidate kuwa represented by the Democratic Party na wa Trump.
Ko amai hili wa munoya sababu pia ya hii.
Mai hili wacha ngi waripo au asi ya njoni wa chitola zakanyanya.
Chinonyasa kuita kuti vanhu vade kuvhota zuva ranhasi chii chokuona kwenyu?
Mapraimari aya akakosha nekuti ndiwo anoratidza kuti vanhu vari kuda kuti vatungamirwe nani mumapati maviri aya.
Mati mapraimaries akakosha. Sei akakosha vamuringai?
Nokuti ndiwo kuti tione kuti vari kudiwa nevanhu ndevapi. Nokuti takatanga ku Republican Party kwaka kune 11 ma contestant agents kwasara 2. Ku Democratic Party sezvo iri party iri kutungamira va Biden ndo varipo. Saka kunenge kuchiratidza zvido zvevanhu.
Mai Heli, pane zvavakakanganisira va Trump here panyaya iyi?
Tiri kuona kuti vari kutora iyo chikamu chinenge 40% yema Republican voters. Tinozviona kuti zvakamboitika kuti namai Hillary Clinton na Bernie Sanders paya vakazopedzisira vadyiwa musarudzo muna November.
Vanhu vari kutsigira amai Hill vanonzwa kusipivira vatrump nenzira ipi?
Kuti vatouya kudivira vatrump ndonge pamwe mai Hill vacho vatopiwo chinzvimbo sezvinowanzoitika. Munoziva kuti politics ndedzekutaurirana kwevanhu vasingawirirani. Saka kutoti vatopinzwa mumastructures avo kana kuti vakapromiswa chinzvimbo cheuvp ndonge vakatopinda. Asi tinoona kuti protest vote kazhinji inozoenda kune other party.